A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, September the 26th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on Live Talk, we're discussing about protests held this weekend by different political groups on the sidelines of the United Nations General Assembly currently underway in New York. Nasi muchirongwa chedu tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwanga kuchiitwa nemapato ezvematongerwo enyika kumucheto womusangano weUnited Nations General Assembly muNew York. Takaona bato reCitizens Coalition for Change richiratidzira richiti iro harisi kufara nekutyorwa kwekodzero kuri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Tikaonawo zvakare shamwari dzebato reZANU-PF dzichiratidzira muNew York dzichitsigira mabasa ava Mnangagwa. In his address at the United Nations General Assembly Thursday, President Mnangagwa called for the lifting of economic sanctions imposed on Zimbabwe. Let's take a listen.
We are building our country brick by brick, stone upon stone, with the support of our friends and partners. As my government continues to entrench democracy, good governance, and the rule of law, we are committed to vibrant, competitive, and peaceful political contestations. Notwithstanding our success, the ongoing deleterious effects of the illegal sanctions continue to hamper and slow down our progress and the realization of sustainable and inclusive development. Zimbabwe is a peace-loving country. We remain indebted to the SADC region and African Union, as well as other progressive members in the Committee of Nations, for their unwavering support and calls for the removal of these unwarranted and unjustified sanctions on Zimbabwe. We once again call for their immediate and unconditional removal. My country welcomes the findings of the United Nations Special Rapporteur on the negative impact of the unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights who visited Zimbabwe in 2021. Mr. President, at the international level, Zimbabwe has adopted an engagement and re-engagement policy. The policy is underpinned by the principles of mutual understanding and respect, cooperation, partnership, and shared values with other members of the international community. We desire to be a friend to all and an enemy to none. My country is greatly concerned that more than 20 years after the Durban Declaration and the program of action, hate crimes, xenophobia, racial discrimination, and intolerance have continued to increase at an alarming rate, including at international level.
That there was President Emmerson Mnangagwa speaking during his address at the United Nations General Assembly last Thursday. The opposition Citizens Coalition for Change had a protest on Saturday against the Mnangagwa government, blaming it of gross human rights abuses. A pro-government grouping dressed in ZANU-PF regalia also held its own rally in support of President Mnangagwa a few meters apart from each other. And at one stage, the two groups traded barbs at the venue.
Never give up. Never give up. Never give back. Stand up. Continue to fight. The whole world is watching. The whole world wishing you victory in 23. In 23. Victory. In 23. Victory. What's it gonna be? What's it gonna be? Fight on, ZANU-PF!
Fight on, ZANU-PF!
Fight on, ZANU-PF!
Rise up.
Oh, that's amazing.
Fierceness. Bravery. Love for the people. And never give up. Who's Zimbabwe? Who's Zimbabwe? It will never be a colony again. It will never be a colony again. We will never let green card traitors and Western imperialism recolonize Zimbabwe. Straight ahead. Straight ahead. Missing the egg. Missing the egg. Raising flags. Fight on Zimbabwe.
We are seeing there members of ZANU-PF protesting in New York, but members of Citizens Coalition for Change also demonstrated Saturday in New York, like we said earlier on, accusing the Mnangagwa government of gross human rights violations. Let's take a look. That day was Citizens Coalition for Change member Gadziro Gwekwerere in New York. Meanwhile, journalist Hopo Chimwono, who was also in New York for a workshop on human rights and democracy organized by the opposition Citizens for Change. Let's take a listen to what he had to say about the workshop. America Mafambirachi.
And the lawyers of our workshop democracy, continue to do Africa. You know, when some bachelor say, "Kuti my elections in Zimbabwe, are my elections in Kuti wanawazo kakavazani, kuti umabira umwe, umajita ora kuti mafuzaga na kuvere mafushi."
Mungati chichinga itike kuti jiji itike shamamuru kuti ora pa musangano uyu.
Zvinofanira kuitika ndezve kuti opposition in Zimbabwe, main opposition, CPC, inofanira kuenda kuSadak kuzvinoapa nhoroondo yekuti tarirai muone maelections anga achiitika from 2002, 2005, 2008, 2013, 2018 taachingokakavadzana. Saka hatibatsirei kuti maelection ekuti hatikakavadzana. The problem is Zimbabwe ndekuti umwe anoti ahwina, umwe anoti dabiwa. Saka zvinofanira kugadziriswa tsarudzo isati yatanga.
Asi zvinogoneka here kuti zvinhu izvi zvigadzirisike, tichitiona kuti inyaya yagara ichitaurwa gore negore panenge paine sarudzo?
Zvinogona kugadzirisika kana ZEC inova ndiyo inoita maelections muZimbabwe ikateera bumbiro remutemo.
That there was journalist Hopo Chimwono in New York. And for perspective, we are joined via Skype by our guest, Mr. Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change, who was one of the organizers at the weekend's protests that were held in New York. Hello, Mr. Jokora. I what it wadi tingada kuns go van warkufunza kuti say makaona shaka kozera kuti mwani kwemchi rati zira ikoko ku New York kumcheto we unga wangaur kwitik.
I what yangeri po yangeri ye kodzero zevan kuti kodzero zevan away Zimbabwe kuchor was vanizua chakanya kuti sumuza inyaya na honorable jobs kala honorable sitole. Nevamwe venyatsime 15 vari kungotorwa vongovharirwa mujeri. Iko zvinezvi kwatopfuura mazuva anopfuura iwo zana vakavharirwa. Kwozoitawo nyaya yedu isusu vana vari mumarimuka vari mudiaspora kuti tinoda kodzero yedu yekuvhota irimo mubumbiro remutemo asi vamunangagwa vari kuramba nezanupiefu kuti vana vemuZimbabwe vavote vaite kodzero yavo vari kudiaspora. Saka ndozvinhu zvataitaura kuti vanhu vese vazive pasi rose rizive kuti kuZimbabwe hakuna kodzero. Kodzero dzedu dziri kungotsikwa tsikwa.
But some of your critics have been saying, why do you as the opposition wait to have the protest after President Mnangagwa has spoken or has left? Unfortunately, your connection is very poor. We are trying there to speak to Mr. Jokora, but your connection, you're dropping. So we will keep trying to get you if you get a better connection. You can go ahead. Let's hear. Mr. Jokora.
You hear me now?
Yes, you can go ahead.
Yes. Yes, I was saying it really doesn't matter whether Mnangagwa is there or he has spoken or not spoken. What we always go for the United Nations for is the stage. So that we can communicate to the world what is. I know those that they say what they say. Even them, as if they are always there when we are there. So.
Yes, we are actually trying to get ZANU-PF as well so that we can ask them also. But your line seems to be breaking. So what we're going to do is we're going to drop you on Skype and then just give you a regular call so that that way maybe we can be able to hear you much better. But while I'm on there, let me go to our Facebook platform to see what you are saying on Facebook. Welcome to those that are on VOA Shona. Let's see what you're saying. Mike Tawana Chuma Aripano. Watching, wailing, as I'm watching from Zimbabwe. Apana kutaurwa chokwadi apo. Shadrick Tsanga, and we are kuzovota imimi. Varutaura vanhu vari panapa. Anderson Mukumba, and I'm watching you from Ilova ku Johannesburg. Regai tokutsvaga timboenda zvakare apa VOA Ndebele tione kuti muri kuti chii ipapo. Uye zvee kana muri kuda kuti tiverenge zvamune muchinyora, nyora ipo pano. Kana muine mivunzo, wanikwai muchinyora mivunzo yenyu ipo pano. Tiri kuedza zvakare kuti titaure nava Gift Siziba Stanislaus vari kubva ivo kuZimbabwe vari muno muWashington DC. Tamboedza kuvabata kana tikaita laki rakanaka munogona kuzovanzwa ipo pano pachirongwa. Saka rambai muri pano uyezve dzvanyai pakanzi share kumapeji edu tese kuitira kuti tionane nekunzwanana zvakanaka. Asi regai timboenda paVOA Ndebele tione kuti muri kuti chii ipapo paFacebook page yedu yeVOA Ndebele. Ndiri kuona kuti pana Atwell Dube ari kunyora ari ipapo. Muza Gumede aripo ipapo ari kuisawo komenti yake. Endererai mberi muchinyora. Kozi Kosa, hanzi, if only he, the president, should love his people enough to develop and protect them instead of torturing them. Ndozviri kutaurwa na Kosi Kosa. Kosi Kosa from our VOA Ndebele page had that to say. So if you can please share the live so that others can also watch. Nati because they can't even pronounce the word Mnangagwa. They are speaking for their stomachs. She's there commenting. On what we were seeing. Some members of ZANU-PF, or well, friends of ZANU-PF, I guess, because we did try to speak to them in Shona on Ndebele. Nobody could understand. But I understand Mr. Jokora is back again on Skype. Hello, Mr. Jokora. Hello, Mr. Jokora.
Yes, I can hear you.
Yes, you can carry on. What's your view? So moving forward, what's the way forward now?
There is no other way. As Zimbabweans in the diaspora will continue to fight for our rights and will also continue to support the struggle in Zimbabwe. When we are here, we see ourselves as a spokespeople of the people that are in Zimbabwe that are not allowed to speak, who, when they speak, they get arrested. So we see it as our duty to speak out on behalf of them. When we know that Ambassador Mnangagwa and ZANU-PF here.
Unfortunately, your connection seems to be breaking up.
Sanctions.
Your connection seems to be breaking up, but
they never speak about our job scars. They never speak. Yeah, maybe you call me on the line, mm-hmm. not on video.
Maybe if you can turn off your video and just use your audio, I think we'll be able to hear you better. Go ahead.
Okay.
You can go ahead. You were saying something?
I was saying when ZANU-PF and Emmerson Mnangagwa come here, they never speak on behalf of the people of Zimbabwe. They speak about issues to do with sanctions that are even non-existent. So it becomes our duty as people in the diaspora to talk about what is happening, the human rights abuses, the poverty and everything, so that the world can hear the story of the people of Zimbabwe. Because these people, when they come here, they don't talk on behalf of the people of Zimbabwe. So we'll continue to do that. But at the same time, we'll also continue to support the struggle in Zimbabwe with everything that we have, so that there is a democracy and freedom in Zimbabwe come 2023.
Mm-hmm. Please stay on the line. We are also trying to get a ZANU-PF representative, because we saw that there were, you know, other protests that were being held in New York by some who said, you know, they were friends of ZANU-PF. We're still trying to get somebody from ZANU-PF, but on the line we have Tawanda Jokora, and let's take a short break. Don't go away, and we'll be right back.
Every year, world leaders gather in New York for the annual United Nations General Assembly. Count on VOA to be there, delivering news you can trust on radio, TV, and the web.
Des discours présidentiels aux entretiens en tête-à-tête avec des responsables gouvernementaux de haut niveau, nous vous tiendrons informés des développements importants touchant le continent.
Líderes africanos vão abordar tópicos como alterações climáticas, o estado da economia, saúde, iniciativas juvenis e muito mais.
Usikose kufuatilia habari na vipindi maalum katika lugha 16 tofauti kuhusu kongamano la viongozi moja kwa moja kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York na Washington DC. Tutakuarifu kila tukio.
A free press is essential. VOA Africa.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. And we're also going to be reaching out to you, our callers, the stakeholders of the show, and all the listeners that are following on all our pages. So while we are waiting to get some of the callers and also to reach to ZANU-PF, who we have been trying to get so that we can also have ZANU-PF and CCC on the show. Mr. Jokora, are you still on? Hello?
Yes. That's now going up on the network.
Okay, maybe you can just try and find a place where there's better network, and you can come back on the show. But
I'm right.
Saka tombo tarisa kuti takaona manga mwine zvimwe zvamanga muri kuita. Maita ura imi kuti mune tsamba, tsamba idza dziri dzei dzaienda kunani?
Tsamba idzaita ura kuzvipitika kuZimbabwe, kuti sei nyaya yana honorable job scala, honorable stole nyatime 15. Kuti iwo vakavharirwa mujeri, havana mhosva yavakapara. Vanhu vakauraya Mo Blessing Ali vivavo vari kutofamba vari kunze, asi munhu akangotaura, nekuti Job Scala naHonorable Stole nyaya vari kungosungirwa ndeyekutaura, asi ndokodzero dzakaka dzatiri kurwira kuti tikwanise kutaura zvatinenge tichida kutaura. Tiri kuona vanhu vari kusungirwa kutaura kwavo. People are being arrested for having a different political opinion. The people that are made at Bohemian Nguve in Pekwe are out. They are not in jail. The people that are made at Mr. Tuesday in Bulawayo are out. The people that said words that they should be in jail. Vaya vakataura kuti President Chamisa vanofanira kusungwa, vanofanira kuurayiwa. Nanhasi vari kunze, asi tiri kuona ana Honorable Job Scala vachingosungwa. Saka ndomatsamba ataitenderedza iwayo kuti nyika izive kuti ndiye Mnangagwa wacho wavanenge vachidya naye muUnited Nations. Uyewo tichitaurirawo kwevanhu vese kune dzimwe nyika kuti vana veZimbabwe vari kurambidzwa kodzero yavo yekuvhota. Takaona musi uno unoyu kuKenya, vana veZimbabwe vana veKenya vachivhota vari kwavanga vari ikoko. Saka zvindo zvinhu zvatinoita zvinoita kuti tirambe tichingoratidzira. Asi torango taurawo chakanyanya kuti shatirisa uye chakashatirisa maZimbabwezi mazhinji. Pamuri kuburitsa apo, muri kupurisa vanhu vari kuti ndeve kuZimbabwe vari kuratidzira. Asi hapanga pasina kana mumwe aigona kutaura shona kana ndevele. Zvakabva zvangobuda pachena zvatogara achitaura kuti ZANU PF haina vanhu muno. Vanoita basa rekubhadhara vanhu maAmericans mari nekuvatengera toro. Votanga kutaura vachirumbidza vamunangagwa vavasingatombozivi. Vanhu vanga varipo tanga tinavo takavaona. Hapana anogona kana kuti mhoro maAmericans havasi maZimbabwe. Munangagwa haana munhu anomufarira muno mudhayasipora. Kana vanozviti machairmen avo vari muno, machairmen ekupozvidisa, asi havana vanhu vanovateera. Vana veZimbabwe vaneta nehurumende yeZANU PF, vaneta nehurumende yavamunangagwa, vari kuda kuti nyika ichinje. Saka handei tinonyoresa kuvhota vari kuZimbabwe. Iko kuno vari kudhayasipora tinokwanisa zvakare kubatsira vanhu vari kuZimbabwe. Tichingotaura kuti endai munonyoresa kuvhota, endai munonyoresa kuvhota, vanoteerera.
Maybe stay on there. I see there's a message on WhatsApp from Mr. Regis Charumbira saying that please give me a call. He says that he's ready to pick the call so that we can ask him that same. You are alleging that those people that were demonstrating on behalf of ZANU PF are not from Zimbabwe. So we're going to ask him that question. Tichange tiri kuvabvunza vacharumbira kana tichinge tavabata panhare veZANU PF kuti zviri kufamba sei. Zvakare to all those that are streaming with us, thank you very much. We are discussing about protests that were being held on the sidelines of UNGA in New York by the Citizens Coalition for Change and also some who were standing in for ZANU PF or were wearing ZANU PF regalia. So let's hear from our caller from South Africa. Hello, caller. You can go ahead and speak in Ndebele.
Hello.
Yes, hello. You can go ahead and give us your comment in Ndebele.
Okay. So bafaka masanshini abe faka masanshini laphana ukhulumende wethu uthi yena iphindene lapha demonstrate tatini ngapha siya kuthi ngandiphathanga kahle yena labantu bakhe bahleli kahle ngakho. So mina ukuthi laba bademonstrate ukuthi abame ukhulumende nxa ukuthi usule amasanshini pha bas then yibuphi uchintsho luba khona ngamasanshini zibesula ndimukele samukele isicelo ukuthi amasanshini yiluphi uzobuya then ukuthi lesiyo demonstrator lapha yena akaze amasanshini yena labantu bakhe i-cooking oil balamumbu balaukuda imayo ngaze tenele thengi bayabela iningi ngoba khona ngale ku
Unfortunately, your line is breaking up there, but thank you so much to our caller talking about the issue of demonstrating and sanctions, calling us all the way from South Africa. At the same time, Mr. Charumbira is saying, please call me from ZANU PF. He's in Zimbabwe at the moment. He has just sent a WhatsApp message saying, I'm waiting for your call so that we can ask him those pertinent questions that are being brought up by people that are streaming right here on our Facebook platforms. Like we said, we have VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. So go ahead and write your comment as we carry on with the show. I'm not sure if Mr. Jokora, you're still on the line. Hello.
Yes. Yes.
Hey. Takaona zvakare pakange paine workshop yakaitwa apo takaona mutori wenhau Hope Chimono nevamwe vachitaura. Mungatitsanangurira kuti zvakafamba sei?
Yes, pakaitika workshop ye human rights and democracy kwanga kuina vaHope Chimono, Honorable Molokeli, Honorable Chibaya, ane mudzimai anomirira ma kodzero dzemadzimai kamport dondo nevamwe vanga varipo. Nyaya yanga iripo yanga iri yekuti tidzidzisane vanhu vari muno mudiaspora hatimboiwani nguva yekunzwa zviri kuitika kumusha uye zvinenge zvichiitika. Saka takati tawana mukana wekuti tanga tiine vakuru vakuru vedu vatatu vanga vari muno uyewo vahoko vakanga vati vanokwanisa kuuya. Saka tikati ngatipe vanhu mukana vanzwe zvinenge zvichitaurwa nenyanzvi dzanga dziripo ipapo. Mutauro uyu wakaitika munew jersey New York. Takauyisawo futi padande mutande kuti vanga vasipo vanzwe zvaitaurwa zvakakosha nenyaya yekodzero dzevanhu.
Ya, batai makadaro, regai tichienda kuna Regis Charumbira vari kuZimbabwe parizvino vebato reZANU PF. Makadii vaCharumbira?
Tinozimba makadii kosidehe.
Aiwa tiri wadi vaCharumbira, tiri kuona apo pane vhidhiyo yatiri kuona pane vamwe vanga vari kuratidzira asi pakuedza kutaura navo nerurimi rwaamai vanga vasingadairi. Zvakafamba sei nemusi wemugovera kuNew York?
Mugovera zvatogara tichingotaura kuti isu seZANU PF paCanada neUSA, ZANU PF ine hukama neDecember 12th movement. December 12th movement ibato remaAfro-American vanosapota ZANU PF kubva payakatanga. They are also a revolutionary organization. Saka vanozvidzana neZANU PF. Saka pamechi iyi ndanga ndiripowo ndindaitova mukuru wemechi iyoyo isu takatoironga. Zvatakawirirana neDecember 12th ndezvekuti hatisi kuzoita anything to do nezvenews pakati pemechi yataiita. Vanoda kuzotitora nhau vanozotitora votiwana tapedza, asi pataka tapedza hatina kuona nenhau vazouya. Saka taikonzendereza nemission of the day nokuti tatauya kuzoti timire in standing in solidarity napresident yedu Kombedijini Nangagwa vanga varimo muNew York ipapo panguva yese iyoyo. Saka izvi taizviita kuti nyika dzese dzizive kuti ZANU PF neZimbabwe dzine nhengo dzinodzimiririra kwese kune kwaenda mukuru wenyika. Vanhu vanenge vari iko vachivasapota. Saka taisaridza kusimbirisa musangano wedu weZANU PF kuti haungori kumusha chete kweZimbabwe ba. Musangano weZANU PF wakasimba the whole world kwese kwawaida.
But Mr. Vutsango, if I may just Mr. Charumbira, if I may come in there, there is heavy criticism that those ones who were there on at the Saturday demonstration were not Zimbabweans. How come we didn't see anybody from Zimbabwe from your party, ZANU PF, except those ones from December 12th movement?
Ndinotenda mvundo uyo kuita mabrasi. Mvundo uyu ndiro zvinowanza kutaurwa nevanhu veCCC. Vakatombozvitaura before. Pandakaenda ini nichiita meeting neDecember 12th movement Brooklyn musi weFriday night. These were some of my remarks pa opening statement yangu yokuti tichandwa veCCC vachiti vanhu vanoratidzira kana kuti vanomiririra vachiti vanomirira.
Mr. Charumbira, you're fading. We are hearing there from hello, you're fading, but he was literally just trying to explain why we didn't see any of the ZANU PF members from Zimbabwe who were actually at that meeting. But, you know, time is not on our side. Unfortunately, that brings us to the end of our show. We'd like to thank all our guests and all, of course, you, the viewers and listeners at home. Be sure to tune in again tomorrow. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington saying have a very good night.